Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabielections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo, asi vakawanda vachivhota kuMwenezi East neChivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira cheKutama College vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabielections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara, asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare. Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neingi kuratidza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi. Kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mepo. Mepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori wesarudzo ndiyatoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu, ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu, vanhu remarai, vanhu musaona, vanhu musanzwa, nenyaya yekuti vanhu vanoda kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwinyiro Primary School kumufakose, munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora iye iri kukwikwidza musarudzo seMDC Alliance, amai Paulina Mparewa vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombe ikorere padhibha nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakamberi vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviri changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba, kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadi zvapera.
Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo, asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira CCC musarudzo dzemakanzuro muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino mbere ku Harare West kuward 16 uko kwatiri kunzwa kuti candidate ye battle race CCC yeruvara rwa mabanana iri kukanganisa voting process iri kuitwa ikoko budikidza nekuvhundutsira uye nekuchichidzira zvekare nekuita manhandle vanovhotesa vanotinga tuma presiding officers nechurungu izvaitika Harare West ward 16 pa Alfred Beito Primary School azvina kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho rao kuti nyanya dzakaita sedzidzi dzinechida kushatira sarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo dzibakwe sezviri pamutemo.
Vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa Central kumanikaland asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo.
Vanhu veze kana vachita kuti munhu angasvika ari agent or candidate achida information yekuti how many people voted so far, how many turned away, ndapi mareason, then munhu oramba neinformation iyoyo I will not entertain those people. I will confront within the laws zemutemo because hatoshandi inini ndiri panapa maelection kuti ndivine election andipo pakupurekedza kundoridzwa. No, that's not my role.
Vari kumirira ZANU PF kuHighfield East vanobet chikumbo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose uye vanotarisira kukunda. Vamangwana vati kunyange hazvo paita zvichemo zvizhinji zvacho zvange zviri zvidiki diki uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera.
Zvimwe zvachona dziri kusvika asi zvinji zvachona zvinopedzekwa kwavanenge vaenda ikoko kumapolling station ikoko nokuti imwe nemapolling station ine voters roll ravanaro ravanoshandisa ikoko nemakai nokuti mavoters roll edu akavhara munguva yakasiyana. Vetozisoro zhinji kuti mapolling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika tichitaura nenda munotasa masenyu munotasa mapolling station enyu chau chau taitira kuti zuva ranhasi kana rasvika pasaita confusion dzakadaro.
Vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviri zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika. Mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvichakadaro Zesni, iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neelection resource center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka. Sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani business center 10A kuBinga North. Vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yezano PF. Sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota. Iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda. Zvichakadaro vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwe nezi East nechivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabyelection. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Mumawadhi mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vange vachiuya vari vashoma vashoma vachivhota murunyararo. Mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe. Vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro. Mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano reCitizens Action in Southern Africa kana kuti siasa vaProsper Tringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo.
Asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens asi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mabyelections. Saka vamwari kudzokera kudzimba vachitsutsumwa asi tinofanira kungokurudzirwa kuti haiwa 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazovota mazita wanenga wa mochi mfotasro. Saka ndo chimwe challenge atango titasukuona.
Kukuru anona neze mabasa msangano de Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo. Vazekspudura evati sarudzo famba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva.
Kufamba zvakanaka vanhu vari kuuya. Asiko zvino maline amadichi vazhinji vauya makuseni. Hakulasi vari kuita nerunyararo zvinofadza chaizvo.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikukwidzana vataura neStudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vadokika muzonda vati vanotarisira kurakasha vanhu vari kukwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pama polling stations andatenderera namba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handi ndiri pa 300 handizivo hangu vangu asi ndiri pa 300.
Kuo ari kumirira bato reZANU-PF musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndivo vanenge vakanzera mangwana panozoiswa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nengo yeCCC kumweneze East vatendekai mandizvidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vawaende nevanhu vavo kundovhotera bato reZANU-PF. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumweneze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiriri vaJusbi Omar veZANU-PF pamwe neChivi South uko kwakadzingwa vakila zivu nebato ravo reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya. Sarudzo dzemabielection dzagara kazhinji adzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vakapotera muPoland. VaBiden vaperekedzwa kunhandare yePGE naRodoy Stadium iri muWarsaw, guta guru rePoland, nameya weWarsaw vaRafael Trzaskowski. Avo vapira vaBiden nezvorubatsiro ruri kupiwa neguta ravo kuvapoteri ava. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda vakazeya kupinda kweRussia muUkraine zvechisimba apo Russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reUkraine reKiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi. Poland, iyo inove nhengo yeNATO, yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuUkraine. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu reMashonaland West cheKutama College vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi nemusi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vabereki vaisvika makumi matatu vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita misikanzwa here kana kuti maprefects. Vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko, kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara. Zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete. Vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodomi. Mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru.
Mwana akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana mudzi zvinozosara zvichiitika. From there kandakabva ndatoona kuti pane zviri kuitika, ndatomutura pasi ndakafamba nachena anobhadhara mari ameno ine workshop yavanoda kuita paholiday. ndovandataura nemwana mwana mbato kuti tinorohwa tinozodai tinodai
mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti amaitanya anoti nyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kuchobvisa mwana wake pachikoro ichi
tara chokwadika vana vakanyatsowana murano nyatsova kansela muchanyatsonzwa zvimwe zvirimo tinopfuura kurohwa
mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yaainge amusira paakanomuona svondo rapera mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi
vashandi vacho nemaprefects probably futi nematicha acho they are all into it saka vabereki ini ndiri mbuya ndadzwa kurwadziwa
mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai runyararo meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine udzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana amai meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi amai meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vatinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo mukuru wechikoro vafrancis mukoi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vajason jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta vagodwita derera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana
saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda
nguva yakare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu varobert mugabe vaiita zvematongerwo enyika vajames tikerema vaimbo vegurukota rezvemari vabernard chidzero munyora nemukurumbira vaalexander kanengoni nevamwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunura ijena
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi miyadze zvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekunigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reblack sea rekherson muukraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka mukati memasvondo matatu adarika vana ava avo vanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari mukherson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, Muzvare Stabile Dewa. Tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabi-elections dzanga dziriko muzuva ranhasi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, Muzvare Dewa. Mungatitsananguro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections.
Chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kutanyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions avo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane 28 maconstituencies aripo, pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa 118 candidates ipapo, 16 chete madzimai. And mukazotarisa further pa 16 madzimai acho, vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization.
Ungati ndezvipi zvimhinga mupini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi?
Kusanganisira nyedze violence dzanga dzichiitika mazuva apera, izvo dzanichitobatwa nemadzimai, mamwe angaenda kurali, mamwe anga achida kukontesta, mamwe anga achida kupinzawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa. So izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions, nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa, zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo.
Zvimwe zvimhinga mupini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi?
Ndisikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidhetsi echidzimai inyaya yemari chaichai yekutorana campaign. MuZimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying, unoona kuti madzimai haatokwanisi kana kutongoitawo mabasic chaicho ekutongogadzirisa maposta, maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team. Izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions. So takatarisana na2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi, achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying, pasina mhirizhonga.
Takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau. Mungati chii panyaya iyoyi?
Tauro tichitaura takatarisa nemedia kuti tanichikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanikwe vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive, not kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals, sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions. And isusu seWALP tinenge tiri on the ground tamobilize madzimai, mamembers edu akawanda kuti anoita maobservers mumaconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka. So tinongoramba tichingokurudzira maZimbabweans kuti ngativhotere madzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Tichienderera mberi nehurukuro yedu nevaive murwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza kana kuti vaPaka Chipoera. Nhasi tichitarisa nyaya yekupomerwa kunoitwa vakarwa hondo yerusununguko, mhosva yekushungurudza vanhu zvikuru munguva yesarudzo. Tatanga nekubvunza vamanyadza kuti vanoti kudii nazvo.
Makurawo iye zino zikuma 65 takusika kuma 70 kuchimwana munhu yoya yachinzi wena huya kuno upeke t-shirt uende unokambinera ava kumana wana MP vapanha kwatiri ava atisisu tiri kuzenzwa pamagenini woveterans kune vakatorwa vaya vakapekerwa pekerwa ndo vakanopuwa zvimakadhi yovaya ndo vachinzwa kunzi kutembwe kwainzi kumorogoro kwainzi kumulunguchi kwainzi vakange vasiko vonzwa manina stories aya achitaurwa ari manarratives izvozvo ndoo zvovobata vakaita ringaringe vakaona kuti panapa hapana wezera angazive zvehondo votitepfenyura nhema ndo vanhuwo vamuri kuona vari kuita utsinye isu hatakange tiina chizungu nepovhu yetu patarwa hondo taiti munhu haarohwi asi izvozvo tiri kuona kuti vhaiorenzi yakutoitwa sokutamba nhoto chaiko chaiko.
Munozosiyana papi naivo vamuri kutaura ava vamanyadzi?
Isusu handiyo isozi yedu yekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanobayiwa namapfumo, vanhu vachizviita freedom of expression. Isusu magenuine war veterans izvozvo ndo zvatisi kuda. Ndosaka muchiona nhezi vaya vati vasingakande miri. Kune organization inonzi United War Veterans vazipura nezanla kuti naivetwe legasi yedu yochiva here iyoyi yokusevenzeswa kunzi mawar veterans patasvika vanhu vevhaiorenzi ava isusu hatisi vanhu vevhaiorenzi asi vavari kutitora mubvanga makomwedzi ndo dziri kunzi dzinosevenzeswa chinzi mawar veterans uriwo rwakabvira kumaassembly points tinozviziva tichazvifumura takutopetirewa imeji yedu sekunonzi tisi vanhu vakamirira kudyara vhaiorenzi muvanhu umu isu hatiti kudyara vhaiorenzi tinoda kudyara ukama hwedu hwatangova nahwo nepovhu yedu neushamwari hwedu patega tega hedu nevamwe vedu handizvo zvatakarwira izvo.
Asi chii chiri kuita kuti imi murambe muri kusure kana kuseri kwaivava vamuri kutaura vari kushandiswa avo?
Zvandingade kutaura ndizvizira jonga vose varwiri vorusununguko hazvina kupera 1980 namanje tinorwira rusununguko handei mberi nokurwira rusununguko tisvike chaipo paya pataida paya nokuti mafounding values acho iwayo e1 min 1 vote ndo hatiri kushayiwa saka izvozvi takuti tikabvunzwa kunzi nhaimi ndo zvamakarwira here izvi kuzvya kuti nyika igoita povhati ya ine udzamu hwakafanana naipapa kuda kutoenzanisa kuda kutokundwa nepakange paine kaekonomika sinisi paya kuti vanhu vanoshaya iye ndataura mufananidzo wepitiro hausi kubata isusu tega vari kwesunguko iri kubata nyika yose zvinochinditaurai kuti kunenge asina form of income anorarama sei ndosaka muchiona umbavha hwaakuwanda ndosaka muchiona humwedi hwaakuwanda ngatidzokerei kumafounding values iwo aya tese tese tigoatevedzera iwayo maererano nezviri mubumbiro rwemutemo chinonyaya kumbochitisa ipapo chiiko kungotevedzera iyo iya 1 man 1 vote mopa rukudzo kune zvadiwa navanhu izvozvo chakanyaya kuoma ipapo ipapa apo chiri.
Munoti kudii nevanombunyikidzawo mapato anopikisa munyika?
Mabvunzi acho akambunzo kakanaka seri munomboziva here kuti zvedemokrasies tikandikupei mufananidzo wamao aiti let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom. Kureva kuti maidea hakuna anonzi ndoo nyanzvi yamaideas regai zvikurirane pamwe chete ipapo patindondokohwa payapaya tisu tinoita advantage yokuwana zvakawanda dzidziso iyo ndo yataiwana i yekuti kana muchida kuti muvake nyika yenyu regai maviews akawanda ese akanzi patembo.
Tinotenda vamanyadza. Manga makateerera kune murwi wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizivikanwa nairo kuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani mahlabezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla zibu 26 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama by elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi iCommission yezokhetho eZEC yehlulekile ukuhlela lolukhetho ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota.
Kuma-prosecutors, aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela, ngokubani bona abayimeli indaba.
Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcwele weMlambapeli owehlukanisa eleBotswana leZimbabwe. UMongameli Joe Biden welemelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwama-by elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi iCommission yezokhetho eZEC yehlulekile ukuhlela lolukhetho ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda voda esigabeni seKwatsana utshele intatheli izindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolukhetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano weSADC ukuthi kulungisiswe udaba lweZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that were put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the border straw, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue serious. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is a matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Lo umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota. kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo intatheli zindaba yestudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebaninganyana abayevota
indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula
ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukuqila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo lokho besihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle kuzeyefika lapho zagcina khona susingena-ke ebhokisini sovota angisuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje
isakhamuzi senkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lo nyaka akuvotelwa
ezeki ngithasakwazi ukhetho ubalwa kwakhona suka singanasiqondi kahle ubalwa kwakhona singaziwa kathesi nekuzaba kuhle ibizo lamthwa likho ngalesivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazikho kungenza lithola kuthiwe vota kuwa 24
omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lwalo nyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki
sengivotile mama engikubone okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula awuhlupheki uma ufuna ukungena phana uvote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station this time kungcono kakhulu because yonke into kukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota
umkhokheli wabatsha kubandla leZANU-P F kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba senkulumani
kulamanamba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejiste ezindaweni zonaasiyasiqiniseka ukuthi abantu bonala bahlala kuzona lezi zindlu yini kumbe hashi lokho sokumele namapholisa kubantu bezeki be-investigate into enjalo especially ngale enkulumane e-terminus kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethatha all the way from Ongozi mine bemkhuzi bezovota ngapha ayisibahlali benkulumane
olola amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile
kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abazakwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle iZANU-P F ithole ukusekelwa njalo ngayimsakazo ikahulumente okuyinto embi kakhulu ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetho lusoze lube ngolukhululekileyo noma ikanjani
iningi labaxoxe le-studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili ukhetho lalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamachumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
lokhu sikudabalunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota okunengi asikuzweni kuntathele zindaba yethu umlondolozi Ndlovu oseHarare
embikweni okhishwe ngabe-Election Resource Center ERC indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi njengomzekeliso i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu-735 abantu abavotileyo bangu-157 kuthi eMkhoba eGweru kwenye indawo elabantu abangu-208 ababhalise ukuvota kuvote abantu abangu-88 kuphela ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe sazwe akhankasa ngayo beqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkhono eHarare othi kusobala ukuba uZulu wazi abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba
yinto ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhiphe abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabongela ama-president lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe ala bakhokheli abalamandla kakhulu ngakho ungakhangela utshamisa ukhangela umnangagwa bayebebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo
umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi
ya there was a kind of political disturbance here kube le noise ebekhona la sokusethuselwa abantu sibisingwa kukhona abantu ebezanu amapolisa akhanya ayebesaba funga ngokuthetha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu qale kukhampeyina phakathi abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyakhampeyina bamphumisa phandle ikhona nje maphandle mina wahle waqala ukuthethisana nami lempodlela ezimbili ezotshwala yese ufuna ngiya campaigna kuphendulana khona mthi ang campaign mina ngiyakhuluma Studio 7 waqalisa ke ukufuna ukulwa lami wa threaten ukuthi engichaye sibizini ezimbodlela ukucina ukuphuma amapolisa yena ukhuluma ukuthi abantu abe MDC abe opposition bafuze bechaye bazakhiselwa izindlu
amanye abandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abe ebhalwe phandle kwendawo zokuvota abe ebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu bachiyane lakho bengabona amabizo abo abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokuqibelezela ukhetho kodwa izekhi ithi akusiqiniso lokhu ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinge amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane labo isikhulumeli sezekhi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu
ndasaridzira ufamba zvakanaka tingati tiri kuona ma-polling station edu vanhu vavhura ma-polling station zvakanaka makuseni ende kuvhota kuri kuitika ma-polling station edu ade anonoka kuvhura kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonokawo kuvhura ne 20 minutes iye zvakare tiri kukurudzira vechinji kuti aiwa akanya mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picture orisa pasocial media kuchikora mutemo kukwene tori mhosva nemutemo wenyika inosati
ukhetho lwethu luhambe kuhle ama-polling station avhulwe ekuseni omele ibandla lezanup f kugatsha lwabatsha olwe-youth league umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba wengezelela esithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabavika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho
khangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma-by-elections lawa asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le-by-election so thina ethu injongo ngiyokumeka sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku-2/3 majority esivele silayo ephalamende
izekhi ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama-by-elections kusasa emini isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo balakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama-polling station ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Thank you.
umongameli Joe Biden wele Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane leziphepheliza kwele Ukraine ezivalekele impi lebutho lakwele Russia. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphepheliza kwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impile. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elemelika lizamukela iziphepheli zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa wafubembula
lamlela ntwandwe.
Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli. Izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathintambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulumbuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo imbuzi kanye labo babhemi.
Lamapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkonzo sebeqhuba futhi.
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansili yeGwanda Rural District Council, umnumzana Joram Ndlovu, uthi ubugebengu buyaqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo head wobuthwa. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMatsaw, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kaselathemba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumeni, sebekhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo wayengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi yena ukhale ngabathutshisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona babayimele indaba. Amasela ayasibusa thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi istokfem bayithithe njengemeta
uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo imtshiso records zakhona ziseHarare kanti i-veterinary yakithi ngiyazi ibanike le data yonke yabantu kule ndawo ukuthi ngihamba phela kuthi inkomo ngithi
umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazathatha lokhu abakutholileyo bayewethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanyawugwe edinga amasele enkomo. ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso i-bail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithathe umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje singidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Banda ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ekakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo eParliament labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma constraints la kuma ward ona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama posters abanye ekubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo sibone ibandla lezanu PF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impuphu engikubone kusenzakala kuma ward wonke awenkulumane kunye la ku ward 21 eChabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impuphu kusukusela izolo lanamhlanje esikubona ukuthi lokhana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazana labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota, njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisiswe?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota iloba nje bekungalula ngoba izekhi ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okutsho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokishini kuba nzima kibo ukuthi befika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokuregista ukuvota ibuye emalokishini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi beregista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokhe kukhona kwesabela lokhiyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokunciphiswa kwezigaba kulokhe kukhona ngoba kuyikhonoko esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lohlelo lolunqalo buyile ezigabeni lufisuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela. Okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abasela themba kuzeki abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangikhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Silethemba abantu baphumile ngobuningi babo beseyaregista ukuvota ikakhulu omama labatsha.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Otilius Banda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye Operation Dudula.
Sakazi ninjani nabalaleli? Operation Dudula ne Dudula movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ezihlukeneyo. Operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona ukuthi ngoba bayazuza abazukuyeka ke lokhu masinyane kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze baziforma lezi nhlangano babona ungathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazo kumaqembu ezepolitiki ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okuthengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki ezamaqembu epolitiki ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu uthola ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona ke nemigration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi iDA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. OANC bona ke
yebo silizwile iqembu leDA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abaye bacela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula kungabhekwanga imiqathango lena okumele vele uyilandelwe nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela zwakala liphakama likhikisana kakhulu nalokho okufakanisa iDA iAction SA yakamashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezulu kwemigomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe. Yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu policy standing yabo laba bantu be-Action SA. Kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi.
kuqala iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvume yokungena imvume yokuhlala la kulelizwe kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi iqembu elitshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo esize sabona laphana kulocal government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile alazi ukuthi kufanele lenze njani
lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba Isikhathi sisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi i-commission yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugqiba-ke lapha.